Tinokutendai nemibvunzo yenyu. Isu pane zvino tiri kufara chaizvo kuti vanhu vatiri kubaira nhomba kana kuti vaccine COVID-19 vari kuramba vachingowanda chaizvo sezvamuri kuonawo panhamba dzetinokupai through Ministry of Health neChild Care. Tiri kuonawo zvakare kuti vanhu vari kugutsikana chaizvo nezvavari kupiwa, zvavari kupakurirwa neMinistry of Health.
Ko, pautachiona hwekuIndia huri kutyirwa kuti hungadai hwakupindawo muZimbabwe, tichitarisawo kuti kune vaviri vari kunzi vakabva kuIndia vakawanikwa vaine utachiona pamusoro pekuti South Africa nedzimwe nyika muAfrica dzaane utachiona uhu. Hurumende iri kutorawo matanho api?
Pane nyaya yemavariants ekuIndia, chokwadi pasi rose rakangotarisa India richinzwa kushushikana kuti ko zvichaita sei. Isu muZimbabwe tangoramba takangomiramirawo chaizvo tichingokurudzira mhuri yeZimbabwe kuti yeoka kana dai iri variant iri kubva kuIndia kana kuSouth Africa kana kwese kwese zvako. Zvatinofanirwa kuti tingoita ndizvo zvimwe chetezvo zvokuona kuti tageza here maoko nemvura nesipo nguva dzese, tasanitaiza here, taregedzera kuenda here mumacrowds kana kuti magatherings. Zvese izvozvo zvinobatsira kuvharidzira chirwere checovid-19, ingava variant abva kuIndia, ingava variant abva kupi nekupi zvayo. Saka ndozvetiri kuita semhuri yeZimbabwe kuti tinyatsoongorora kuti taramba takazvivharidzira here. Chokwadi pane zvino tiri kutomhanyamhanyawo chaizvo tichitestawo mamwe masamples edu kutione kuti variant iyi yapinda here muZimbabwe kana kuti kwete.